Ininzi ni mavelis mshanganya huye ndi shuti hei no misoro ya na uzedu za nasi chitatu chikumi 27-2018. MBCT inorangarira kuraiwa pamwe nekushunguruzwa kwakaitwa nengo zayo mugaziriro yesarudzo ye presidential runoff yakaitwa musi wachikumi 27-2008. Mushure mekunge, vaive mtungamiri wenyika va Robert Mugabe, vapinda musarudzo iyi vega, zvichitevera kubuda kwakaita vaive mtungamiri we MDC, muchakabvu vaMorgan Tsvangirai, vachiti havangapinde musarudzo ine ropa. Komiti yedare reSeneti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica inotambira kuvandudzwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 uyo unobvisa zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende kana vachinge varatidza kuremekedza kodzero dzevanhu. Kuita sarudzo dzakachena nezvimwe zvinoita kuti upenyu hwezvizvarwa zvemuZimbabwe huve nyore. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura nenhepfenyuro yeBBC vachiti kuputika kwebhambu kuWhite City Stadium nemugovera kwakaitwa nechikwata chagara chichinetsana navo muzano PF cheGeneration 40. Studio 7 inotarisa nhoroondo yemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika semumwe wevatungamiri wemapato vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitika kunze kweZimbabwe zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa musangano uchange uchizeya remangwana enyika uchaitirwa mudunhu reKansas uyo uri kutanga nemusi wechishanu uchipera nemusi wesvondo chikunguru 1, 2018. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanisha Mwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.